isusei MDC tinonyasa kuzviziva kuti hapana chitsva chichabva kuna vamugabe nezanu PF yavo. Hakuna chavakatadza kuita pa 33 years chavachatanga kugona gore rino kana kuti gore rinouya. Saka ichi chiplani chiri kungotaurwa chete chekungoita manatsa mukanwa pasina chinobuda. Nyaya yavanotaura kuti tichagadzirisa indigenization, tichagadzirisa empowerment, tichaita development, zvishandi nokuti uori hwakanyanyisa. Honai kune vanhu vakaba ma 6 million nanhasi havasati vabatwa kana nemapurisa zvavo. Saka kana paine uori hwakakura semakuriri akaita uori huri muzanu PF pamwe chete nemuhuru mende, hakuna indigenization inoitika, hakuna empowerment inoitika, hakuna development inoitika, uyezve hakuna mabasa anogadzirwa. Already mumanifesto yezanu PF makanzi kuchabuda mabasa 2 million pa 5 years. Zvichireva kuti iko zvese zvingadaita katotanga kuona vamwe vanhu vaakutanga kupinda mabasa, asi tiri kuona vanhu vari kubuda mabasa. Nyika haidevelope kana vanhu vari marovha. Nyaya iripo ndeyekuti kuti tidevelope nyika ino tinofanira kuti vane mari dzavo vekunze vaunze mari dzavo muno, vanaona mabasa. Kana paane mabasa, munhu anosevha mari yake, uyezve munhu anokwanisa kutenga zvinhu zvaanoda. Pari zvino hazvikwanisiki.
Ndo zviri kunzi nebato rezanu PF zvakanangana negwaro irori vachiti rinomutsiridza chivimbo muvanhu vekunze kana vanoda kutanga mabhizimusi.
Mabhizimusi haunzwi nokuti zanu PF yanyora pepa. Mabhizimusi anouya muZimbabwe nekuti vanenge vaona kuchinja maitiro kwezanu PF. Kana vanhu vekunze vachida kuuya, vanotanga vatarisa kuti kana vaisa mari yavo haizotorwa here. Pari zvino vanhu vekunze vanotya kuti paanounza mari yake muno, mangwana acho anofuma achiudzwa pabhizimusi raakaunza iri, hafu yacho yaayangu.